danho rekuuya kwaambasada kuZimbabwe mushure memakore matatu America isina ambasada muZimbabwe chinhu chinodakadza zvachose.
Ko sei muchidaro ambasada mutsvangu?
America inyika ine mukurumbira wokunge iriyo pamusorosoro pedzimwe nyika dzese pasi rino. Ine zvainoita zvakawanda munyaya dzekufambiswa kwepunduka kwevanhu.
Munotarisira ukama hwakaita sei neAmerica vamutsvangwa?
Isu veZimbabwe tiriwo nyika diki inongori neshuwiro yekuti dai tawanawo mukana wokuti tiwanawo chimiro chedu nechidanho chedu munenge mukufambidzana kunoita nyika dzakasiyana siyana. Saka kana paine kutumwa kwenhumwa yakafanika ambasada kuZimbabwe, chinhu chinodakadza zvachose. Tiri kuzvifarira sevamwe takafunda kuAmerica nekugara kuAmerica, tinoti chinhu chingachipembererwe.
Asi katinomboona paine kukandirana makobvu nematete pakati peZimbabwe neAmerica panyaya dzakasiyana siyana, dzingava dzeutongo hwejekerere, zvirango nezvimwe.
Mashoko ekuti vanhu vanonyatukidzana vachidini vachidai vachidini, makukutu maodza mwoyo nemamwe akasiyana siyana, zvinhu zvinowanikwa. Asi zvinhu zvese zvinowana magumiro azvo, ende kugumiswa kwazvo ndekwekuti nhumwa dzakafanika sedzemaambasada dzinge dzichiita basa irori, nekuti gakava rese rinotozongopera nekutaurirana. America inyika yavhura nyaya dzezveupfumi kuti zvifambe zvemandorokwati neZimbabwe pakabviswa masanctions. Hongu, pane mamwe atirikufunga kuti haana nemusoro.
Ndeapi aya?
Ari kuramba akanamatirana nemukuru wedu, president wenyika yedu. Ini ndinotarisira kuti sezvo ambasada Trenando vamuno, zvinoita kuti tiwane mukana wokunadziridza nyaya iyoyi, tisave tinotemerana zvirango panhongonya pevatungamiriri venyika dzedu. Tikadaro ambasada Trenando vanenge vazadzisa zvido zvevanhu vokuAmerica nezvido zvevanhu vokuZimbabwe kuti tiyananisane.